nhasi tiri kupemberera upenyu hwava Martin Luther King.
Zuva iri rinorevei?
Mune rangu ndiri kuti zuva iri harisiri munhu mumwe chete, asi kutarisa zvakaitwa nava Martin Luther King pamwe chete nevazhinji vairwira kuti kuve nekodzero dzevanhu vatema munyika muno.
Chii chakakonzera kuti America ikudze vaMartin Luther King nekuvapa zuva rekuvacherechedza gore negore?
VaMartin Luther King tinoona kuti takazanyanyisa kuti zita iri ripiwe zita ravo ndechekuti vakaurayiwa vari pakati pebasa irori. Ndinoona kunge kufa kwavo vanonyora vanoti rufu rwavo ndiro rwakaita kuti kuve nemamwe mademonstrations nemaprotests akanyanyisa munyika zvichizoburukidzira necivil rights passage yakaitika vachinge vafa.
Profesa Dendere, pane zviri kuitika muAmerica mazuva ano, ndezvipi zvamunoona sezvagona kuvagumbura deno vaMartin Luther King vari vapenyu?
Ndinoona kuti vaMartin Luther King vaigona kunetsekana nekudzokera kumashure kwekodzero dzevanhu vatema kuri kuitika. Asi zvekare handifungi kuti vainyanyisa kushamisika nekuti vaiga kutaura kuti zvinhu zvakaipa zvinoitika kana vazhinji vachinge vanyarara. Asiwo kuda vaigona kufunga kuti makore 30 apfuura kubva zvavakaita maspeech avari famous, zvinhu zvaigona kunge zvingadai zvanaka kana kuti zvave pari nani.
Nyaya yekudzvanyirira vavhoti vechitema ichagadziriswa here, sezvo tichiona zviri kuitika mune mamwe matunhu zvekuomesera vavhoti vasiri vechichena kuti vavhote?
Nyaya dzekudzvanyirirwa kwevanhu vatema ndiri kutoona kunge maprotest ari kuitika nekuti vanhu vari kutora kodzero dzavo. Vanoda kudzvanyirira vamwe vari kushambisika kuti kosei vanhu vatema vaagona kuzvimiririra nekudhimanda marights avo.
Sekuona kwenyu Profesa Dendere, mapato maviri eDemocratic Party neRepublican Party achazogona kushanda ose zvakanaka here mberi kwatiri kuenda uku?
MaDemocrats neMarepublican vane basa zhinji pamberi pavo. Nhasi taona Senator Lindsey Graham achinyora tsamba kuna vashuma kuti vasaenderere mberi nezveimpeachment. Asi muonero rangu ndekuti maDemocrats achati vanoda kuenderera mberi, uyezve kune mamwe maRepublicans ari kusupporta impeachment muSenate. Takanzwa izvo zvichienziwa Mitch McConnell, vari kuisupporta nekuti vari kuda kuti vaTrump vasazova mupublic office zvekare. Zvinogona kuti vanogona kuona kuti zviri nani vakabvumirana nekushandawo pamwe chete kuti pasazove nezvakaitika navaTrump. Asiwo vamwe vanoti maextremists kune both sides ndo vachange vane mavoices.
Ko ramangwana ravaTrump munorivona sei?
Inini maonero angu ndevekuti vaTrump havasi kumbonetsekana nezviri kunyanyisa kuitika. Takanzwa kuti musuwa vari kubva sezvo vasiri kuenda kuinauguration vachaita pati hombe ichave ne21 gun salutes. Ndiri kuona kunge ivo vari kutofunga kuti vatangisa movement icharamba iripo kwemakore anotevera. Kunze kwekunge vakasungwa kana kuti vazhinji vevanhu vatevera vakasungwa, handione vachidzokera shure. Handifunge kudaro.